vanomiririra vakaremara muparamende Senator Joyce Timire vanoti vatori venhau vakawanda havasi kukwanisa kutsetsenura matambudziko anosangana nevakaremara kuburikidza nechirwere chemukondombera.
Tinotarisira kuti vanhu vakaona mudzimai ane disability kungombona ari mustreet ndo zvava kutonyora izvozvo. Vandanga kunyora nezvedisability yake vachinyatsotsanangura, asi mustreet munenge muna vanhu vakawanda. Handirevi kuti ndinokurudzira kuti vanhu vaende mustreet, asi chandinoda kutaura ndechokuti munhu ngaarege kutsanangudza nezvokutaura nezvedisability yomunhu. Ngaangotsanangudza nezvaita munhu chete, kuitira kuti munhu uyu agoziva kuti izvi zvakaipire, zvakanakira chinyi. Vangonyora nyaya senyaya, noti kunyora kuti uye akazodai, akazoremara pakazodai, tazombona akamira pakazodai, zvikazodai, hazvinei nemaizvozvo HIV and AIDS. Chero vachida kutaura stori yomunhu iyeye, ngavangonyora nezvoizvozvo zvichienderana nemaizvozvo HIV and AIDS. Ende disability yacho handitomboni zvainenge ichitaurwa, because munhu munhu kuti waita wava positive HIV positive kana kuti HIV negative ane kodzero futi yekuprotekta, noti kuti ayanikwepa mapepa nawo zvichimubvisa dignity yake. Bepa isati bvisa madignity, asingatisiye tiine dignity yedu.
Chipanga Mazano chemutungamiriri wenyika pamusoro pezvisiwo zvevakaremara vaJoshua Malinga vanoti vatapi venhau havana dzidziso yakakwana pamusoro peurema.
Vanhu vane pfungwa zvokuti vanhu vakaremara havawani AIDS nokuti havaende kutsime kunotorwa AIDS. Saka toda kuti vashanure pfunga vazive kuti zvese zvinoita nevanozviona kukunge kwavo zvinoitwa nomunhu wese nevakaremara.
VaDawson Chauke avo vane makore makumi mairi ekuberekwa uye vasina rumwe ruoko vari kuita zvidzidzo zvavo paGreat Zimbabwe University vanoti vakawanda vasinganzwe kana kutaura nevamwe vasingaone havasi kuwana ruzivo pamusoro penhaurwa dzeHIV AIDS dzinoburitswa mumapepanhau nemumaterevhizheni.
Vamwe vacho havagoni kuverenga, vanodropa chikoro. Mwacho anogona kuti aenda kune chimwe asina kuenda kumamwe, ari kumwe maschools mamwe atasana akapota vanati. Mwaka kana akaenda kumwe madaily schools kana mamwe madaily schools havanenge pasina vamwe vacho vakaremara vakadaro. Saka kana akaenda apa anofila chi different, then obva adropa chikoro chiya. Then kuzoti time kuti averenge kana kuti associate nevanhu anobva aita shoma. Then kuzoti mamwe haakwanisi kunzwa. Then mamwe posters anotozwa kuti shaura kumaradios. Saka zvinhu izvozvo zvinoitwa kumaradios haakwanisi kuzvikwana, haakwanisi kutonzwa access yacho iyi. Ende futi iye kuti avunze kuti ticha muticha mangateerera futi hatombozivi kuti makateerera here kana kuti hamuna kuteerera, because maspeakers acho anigona akatoswa kure. Hatombozivi kuti apa chichi riri kumboitei, kangoonai chete ya shandisasana language yake, kungoshandisasana language yacho bvani atoendawo. Pamwewo pacho vaa vasingakwanisi kuona zvimwe zvacho zvingosemaposters, maposters akatowandisa kuti azoenda apaapa paposta papa auzononyatsombozi vanotoona vamwe vachoona maybe pa15 centimeters. Kuti azoenda paposta, maposta acho anenge atoisaite height mwe asingagoni kusvike. Saka handi kuti aone kuti pane posta apa atozokwanisa. Zvano zvimwe zvo chikuti semakambeins ayo kufanira kuti mamwekana zvimwe zvinhu kuti mamwe maadjustments kuti vanhu vavakwanise kusvikirwa ivavo.
Izvi zvinotsinirwa navatendai dimikira vanova mutevedzeri wasachigaro weNational Disabled Persons Organization.
Ukaenda izvozvo chero mumahospitals tiri kutaura nezvenyaya HIV and AIDS issues, but unoona walls ese akazara nemapepers, mapepers akanamirwa aya kwatiri they are just but blank papers. Because you can really find an article in Braille, which means apasati bato even in sign language, which means communication yacho haisi kuita, there is still a barrier pakati pevanhu vane madisabilities nevanhu vari able bodied. Plus ukaenda in terms of communication yacho chacha even muhealth sector, unoona kumanurses be it madoctors vanhu havagoni kutaura for example nemasign languages, kana kuti pana interpreter for the sake of our friends who are hearing impaired. As a result munhu anoguma awana a wrong diagnosis or something that is different, misinterpretation pane chirwere chaari kunzwa. Zvatiri kuti izvozvo there is still a shortfall. Uyezve in terms of media we feel kuti vanhu vanofanira kunyatsa kuzikanwa kuti vanhu vari disabled they are equally the same nevanhu vari able bodied. Hapana munhu anoti because someone is disabled is not sexually active.
Muzvare tinotenda Chikunya avo vari kuita zvidzidzo zvavo zvekutapa nhau vari muHarare vanoti vatapi venhau vanofanirwa kushandura mabatirwo avanoita nhau dzine chekuita nevakaremara zvikuru dzeHIV AIDS.
Tikatasa kune vanhu vakaremara kunyanya ndiri kuona iya yatinoti online media ndo iri kumboedza kuti nyaya dzainobata inge ichisanganisira zvakare nevanhu vakaremara. Tikatasa even pamanyorerawo, even panyaya dzehutano, unoona vachitobata dzine hutano vachisanganisira vanhu vakaremara, chero dzeyatingati outreach iyaya yekuti pane ane albinism kwakati but ane chirwere cheganda chakadai ndo vari kunyanya kubata. Asi tikatasa vemapepa nevematv ava vatinoti traditional media havasi kunyanya kudzibata-bata nyaya idzodzodzo. Vanongodzibata kunyanya ikasanganisira pamwe toti kana ine mutungamiri wenyika akaenda kumberi kwayo nyaya iyoyo kana ari aizoitaura ndo kuti vazoibudisa, ivo pachavo havanyanyi kutarisa rutivi rwevanhu vakaremara.
Mashoko aya anotsinirwa namuzvinafundo Tsitsi Chataika, chipangamazano musangano reUNICEF pamusoro pezvishuwo zvevakaremara.
Vatori venhau vanofanira kugamuchira kuti munhu wese, hapana munhu asingade kudiwa, hapana munhu asingade kuda, ndo masikirwo akaitwa munhu wese. Saka vanofanira kunzwisisa kuti kana vachinyora nezvemunhu vanoti vakanzwa kuti munhu uyu ari blind anzi ane HIV, vanoisa kuremara kwemunhu kumberi, havaisi munhu pamberi. Havakwanisa kungoripota vachitaura kuti mudzimai aita zvakati kana kuti murume aita zvakati, vanoti mudzimai akaremara kana kuti murume uyu ibofu asitazoona zvakati, vachiita sekunge vanoshamisika kuti munhu akaremara anokwanisawo kubatwa nechirwere cheHIV, anokwanisawo kana ari mudzimai kuda kuberekawo vana vake even ari blind. Mutemo unomubvumidza kuti adecidewo achisarudza kuti anodawo vana vangani ende vana vake anoda kuva spesa sei. Saka nekusaziva kwevatori venhau vanobva vazviona sezvinhu zvinoshamisa. Mukunyora kwavo vari kumarginalize vanhu vakaremara.
Dr. Chataika vanoti dambudziko revatori venhau rekushaya ruzivo pamusoro peurema rinokwanisa kugadziriswa vachiri kuzvikoro.
Ndinofunga kuti zviri kutangira kuchikoro kunodzidziswa vatori venhau kuti curriculum haisi kuinclude maissues edisability. Zviri kuonekwa sezvinhu zvisina basa. Saka kana vachinge vadzidza zvedisability kuchikoro, kana vakupindawo mumacommunities mavanenge vachitora nhau vachisangana nevanhu musociety, vanenge vachiziva vachivawo alert kumaissues edisability ende vachizokwanisa kuripotawo vachinyora nemanyorero akanaka nekutaurawo nezvazvo nemanyorero akanaka asingatarisiri vanhu vakaremara pasi.
Nyanduri uye ari muimbi Albert Nyati anoti vatori venhau havafaniri kunyora nyaya vasati vanzwisisa magariro evanhu vavari kuda kutsanangura nezvavo.
Isusu totarisira kuti journalist anofanira kuita research yakakosha. Research iri important pakuti hauzonyora zvinhu zvisirizvo. Tinomboona sometimes kuti vamwe vanhu vanongonyorawo zvinhu zvisirizvo nekuti havana kuita research. Ende nyaya dzehealth dzeutano dzinoda research kuti usaite mislead vanhu nekuti upenyu hwevanhu. Saka zvinoda kuti munhu aite research onyora manzwi ari precise.
Mushamarari kuRadio Zimbabwe asingaone Liberty Lupatla anoti akatotora matanho nechakare ekuonana nevakuru vakuru vebazi rehurumende rinoona nekuburitswa kwemashoko kuita kuti dambudziko riripo rigadziriswe.
Ndoyatiri kutaurirana neminister of information mazuva ano kuti we need a policy ine chekuita nemadisability issues. Since mazuva ano pari kuitwa media policy, I was speaking to the permanent secretary or the minister of information vamangwana vachinditi we have to incorporate disability in our media policy such that kana a radio station or a media house, be it a TV station, a newspaper or something, isinga broadcast or publish ma disability issues on timely basis, be it weekly basis, I think inenge yachikora murawo. And as for these new ones, awafane kupua ma media licenses, kana vasati wa meter criteria yoyo. Because the honest truth is, if we have a gender desk, if we have an environment desk, if we have a children's desk or an entertainment desk, why can't we have a disability desk in the media?
Zvichakadaro, hurumende yeAmerica ichishanda pasi pechirongwa cheUnited States President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR, iri kukurudzira vatori venhau kuti vave nezvinyorwa zviri maererano neHIV, zvinobata vakaremara, izvo zvinozoongororwa pamakwikwi anozopuwa mubayiro pakupera kwegore rega rega. Vanoona nezvechirongwa chePEPFAR muZimbabwe ndava Mark Toga vekuUnited States.
The thing is you know, also trying to focus on harder to reach populations, people who are sex workers, men who have sex with men, other key populations, people with disabilities, people who don't traditionally have access to services or are discriminated against. Those people need their stories told so that they can know that they can come and get services and be treated.
Vakare mara vakawanda vanoti shuviyo yavo ndeyekuti vatori venhau vave neruzivo rwakakwana panyaya dzavanoburitsa dzinobata vakare mara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.